Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemhemberero yekucherechedza zuva reAfrica Statistics Day muBulawayo nhasi, mukuru weZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats vataguma mahonde vabvuma kuti zvinobudiswa neboka ravo zvinowanzosatambirwa nevamwe vanhu vachiita zvizi zvechokwadi. Asi vati izvi zvinokonzerwa nekuti vanhu vakawanda vanzwisise mashandiro eboka ravo.
Kana tichiita statistics dzedu, pane nzira dzakatarwa dzokunzi ndo dzatinofamba nadzo. Saka nzira idzodzo dzimwe dzenguva unoona kuti nemaziviro anenge achiita vanhu, maziviro aya tingangoti anenge asiriwo, ari very technical. Saka ndopo panonoti vanhu vanetseka.
Vamahonde vati kunze kwekushandisa ruzivo rweinformation communication technology nemichina yechizvino zvino, vave kutedzera nzira dzinokurudzirwa nemasangano epasi rose akadai seInternational Monetary Fund neWorld Bank mukuedza kuvandudza basa ravo.
Taigadzira statistics dzedu toburitsa patinoda kana patagona. Asi veIMF vakati isu tadii kuita so kuti tikurumidze kuproducer statistics, tokurumidza kudzishambadza kuitira kuti vanodzishandisa vadzwane nenguva. Chironga chacho chinototaura kuti GDP yenyika kana iri ya 2022 tofanira kuibudisa gore rinoya June 30 asati asvika. Ine kuti achitoita 9 months bari chochotaura zve 6 months. Vanotipa hwaro hwokuti chakati hachifanira kupfuura musi wakati, chakati hachifanira kupfuura musi wakati. Zvinova zvinhu zvakangonakira munhu wese.
Mumashoko avaverengerwa nemumwe mumiriri wehurumende kurukota rezvemari vamutuli Ncube, avo vange vachitarisirwa kuve munyarikani mukuru pamhemberero idzi, vati kuunganidzwa kwemafigiri nekuongororwa kwawo kana kuti statistics kwakakosha zvikuru mukubatsira hurumende kuti itore matanho akafanira mukusimudzira budiriro yenyika. Vati hurumende inofara nekukasika kubuda kwakaita zvakawanikwa mukuverengwa kwevanhu kwakaitwa gore rino, vachiti izvi zvinoratidza kuti veruzhinji vakabatsira kuti chirongwa ichi chibudirire. Asi vati hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti vemakambani kunyanya havazi kuda kubuda pachena pane zvavanenge vachibvunzwa neveZimStats. Vamahonde vatsinhira izvi vakati boka ravo riri kuedza zvose zvarinogona kuti vemakambani vaone kukosha kwakaita kuti vashande pamwe chete navo panyaya iyi.
Zviri kuita vanhu vemabhizinesi makambani iwaya zviri kuti atitadze kuprodusa dzimwe statistics. Mutemo uripo weStatistics Act unoti vanofanirwa kutipa statistics idzodzo. Saka kazhinji zvatinoda kuita zvinova zvatatanga ndezvokuti first toingenjana. Tinoziva kuti pakatapa papa nenguva yakareba zvinhu zvisingaitwe nedzimwe nzira. Asi chokutanga totaurirana nevanhu tisati tashandisa mutemo. Takaona zvisiri kushanda ndepatinozoda kupinda nemutemo.
Dingindira rezuva ranhasi rinokurudzira kukosha kwakaita kuunganidzwa nekuongororwa kwemafigiri kunyanya munyaya dzekurima. Sachigaro webhodhi reZimStats amai Naomi Wekwete vatsinhira kukosha uku vachiti zvinobatsira hurumende kuti ikwanise kuronga kuti munyika musava nevanhu vanofa nenzara munguva yekushaya.
Kana muchiona Zimbabwe yacho ine maprovinsi akasiyana akawanda, mamwe anowana chikafu chakawanda kupfuura mamwe. So izvo zvinozobatsira kuti tinenge taona kunenge kune goho shoma rinogona kubviswa richiendeswa kune vanenge vasina.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe vatajudin Oyewale avo vapawo mashoko avo etsigiro kuburikidza nepadande mutande vati vanokorokotedza ZimStats nekukwanisa kubudisa kwayakaita nekukasika zvakabuda musensus yegore rino. Vati vasasangano rinoshanda mukusimudzira budiriro yevana vanoona statistics dzakakosha uye vanoshanda nehurumende pamwe neZimStats mukusimudzira budiriro yevana. Mumwe wevana vechikoro vane chitsama vange vari pachiitiko ichi, Dion Maunze, ati anotambirawo pfungwa yekuti statistics dzakakosha muupenyu sezvo dzichibatsira hurumende kuti ione zvainenge ichifanirwa kukoshesa munyaya dzebudiriro uye dzichiwanisawo vanhu mabasa.
Vanhu echecertain area pane pauzikanoti apa tiri kutumira zvinhu zvakadai dai, tiri kubatsira vanhu vakadai nezvakadai dai, nenyoti actual number vane vachiiziva. So I think ndozvakakoshera kuidentify actual number nekuoffer employment kune vanoita statistics.
Zuva reAfrica Statistics Day rakasendekwa parutivi nesangano reAfrican Union sezuva rekucherechedza kukosha kwestatistics kana kuunganidzwa kwemafigiri nekunanganidzwa kwawo munyaya dzebudiriro uye rinocherechedzwa musi wa18 Mbudzi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.